vachitaura pamusangano wavaitani vatori venhau muHarare nhasi vamoyo avo vari kutungamirira chikwata chevari mune zvematongerwo enyika chiri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA vati havawirirani nenyaya yokuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa pamberi pesarudzo. Chikwata cheAPA chinonzi chine vanhu vakabva mumapato akasiyana-siyana vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Ndinofanira kuti ndinzwisa kuti vane vachibatana kuti vaite chii. Inini zvandinofunga kuti tiri kuda samaZimbabweans mutungamiriri anonyatsonzwisisa kuti utungamiri zvinoreva kuti unotungamira nyika yese, kwete kuti unotungamirira bato rimwe chete. Kana muchiti vanhu vanobatana, mapata anobatana, monitora kuti vanobatana vachida kuita chii. Kubatana kupana mabasa chete kana kubatana kutsvaga munhu mumwe chete anotitungamirira achitungamira ruzhinji rwavanhu rwese. Zvinogona kuitika izvozvo tisina kuita nyaya yokubatana kwavari kutaura.
Vamoyo vatiwo kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika gore rinouya vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hubve mumadhaka mahuri, vachiti chakakosha ndechekuti kuve neutungamiriri hunoziva zvauri kuita.
Kana muchitarisa kuti nyika yedu iri ipapi yezvino, economy yacollapse, vana havana mabasa, vana vari kufunda vachishaya, vari kuenda kuchikoro vachishandisa mari dzakawandawanda dzavabereki, kana vapedza votsvaga mabasa havawane. Iye zvino nyika yedu iri divided, vanhu vari kurwa zvisingaoneki kuti chii chatiri kurwira. Even muzanu yacho vakutanga kurwa pachavo. Tinofanira kuwana munhu anotitungamirira munyika inoina anogona kubatsira kuti vanhu vashande pamwe chete, tibatane samaZimbabweans, tiite kuti ikonomi yedu ishande, vana vedu vaone mabasa. Ndozvandinogona kuita ini.
Vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zvese zveZimbabwe kuti zvishande navo kuti vaunze shanduko munyika. Mashoko avamoyo aya anouyawo panguva iyo mutungamiriri weMDC Vamogeni Tsvangirai vakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mai Joyce Mujuru veNational People's Party nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato anopikisa vari pakati penhaurirano dzekuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuti vawedzere mukana wekukunda bato rezanupf musarudzo idzi. Mumwe wavanga vaina vamoyo pamusangano uyu ndiva Moses Muziland Lovu, avo vaimbova gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa. Nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vati kunyange hazvo pasina zvingakwaniswa kuitwa kuti vamoyo vashandure mapfungwa avo panyaya yemubatanidzwa, danho ravatora iri idanho rinodzosera kumashure nyaya dzekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamoyo vakatiza muhurumende yava Mugabe muna 2001 vakazonyora tsamba yekusiya basa vava muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika vaParson Dzamara navamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvichitevera kubatwa nemhosva kwavaita panyaya yekunzi vakatora ngowani yemapurisa anorwisana nemvongamupopoto kana kuti helmet pamwe nemboma yemapurisa yaanoshandisa mukurova vanhu vanenge vachiita zvemhirizhonga. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati mwedzi mipfumbamwe yasendekwa parutivi ndokunge vasina kuita mhosva yakadai kwemakore mashanu anotevera, uye ndokunge vashanda munzvimbo dzavanyoresa kudare kwemaawa mazana matatu ane gumi neshanu kana kuti community service. Vaviri ava vanonzi vakapara mhosva iyi gore rapera vachinzi vakabatwa mushure mekunge vabira mamwe madzimai maviri paAfrica Unity Square anonzi akaridza mhere, zvakakonzera kuti mapurisa anochengetedza paparamende amhanye kuzobatsira madzimai aya. Zvinonzi vaviri ava vakaramba kusungwa vakabvutira mapurisa aya helmet nebutton stick zvakazoita kuti vazotsvagwa vakabatwa. Asi vaviri ava vairamba mhosva yavaipomerwa iyi vachiti vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.